Chiziviso ichi chakaitwa namabharani wedhorobha iri, Engineer Edward Mukaratirwa nezuro. Kanzuri ichambomisa kutakurwa kwemarara, kufambisa kwenhakura varwere kana kuti ambulance, pamwe nemotokari inodzima moto uye kuendesa vashandi vayo kunogadzira masuweji nemapaipi emvura anenge adhuuka mudzimba.
Tava tingati semasvingo City Council tava nevhiki dzinokwanisa nhatu tichizama kutsvaga dhizi mumaket tichirishayiwa. Saka izvi zvaita kuti atingati maminimum stock levels edu aya azoita run out. Saka ike zvinezvi tanga tasvika pachinhano chokuti chero even kuti tikwanise kupa mota dzedu dzinosenga marara kana mota dzedu dzinodzima moto kana maambulance edu fuel yemhando yedisel tanga tisisina. Asi kuti zvazvinoreva ndezvekuti kana tikashayiwa fuel market, zvazvinoreva ndezvekuti macritical services akaita sekutakurwa kwemarara, akaita sekuatenda masuwa blockages, akaita sekuatenda maaccident scenes, akaita also sekutakura varwere nemaambulance edu zvinenge zvava compromised.
Mashoko aya agamuchirwa nekunyunyuta nevagari vachiti kana kanzuro yadai zvinoreva kuti yakoniwa basa uye zvinogona kukonzera kupararira kwezvirwere mudhorobha ragara rine dambudziko remvura. Mugari wemumusha wemustaff quad 2 varichard munyene vanoti kanzuro inenge yaisa upenyu hwevagari parumananzombe nekuti zvirwere zvakawanda zvinogona kupararira.
Danenge atori munjodzi yezvirwere zvakasiyana-siyana nokuda kwetsvina yatinenge taugara tinayo muzimba uyezve kusina kuti mvura, tinotosangana nezvirwere zvana kolera vana typhoid. Saka titori mudambudziko risingaiti. Saka kanzuro ngaione zvokuita nguva iripo.
Mumwe mugari wekurujeko vamaxwell zenda vanoti kana kanzuro yamira kuita zvose izvi zvinoreva kuti yavharwa nekudaro vakuru vayo nevashandi vanofanira kumira basa nokuti vakonewa.
Zvazvinoreva ndezvekuti ari kutaura kuti maresidensi ambomiri kubhadhara mari yemabills zvese ndozvinoti problem kanzu nekuti kana vachiti havana imwe alternative yekuti vatakure marara kana kuti vabva padhuka kana kuti mvura yaita zvakati zvakati ndavabvare kana kuti zaina iyo the whole council ndozvinorakidza kuti havatadza kuadministra. Ndavarege kuti zviri kuitwa kuHarare ndozvatinoita kunonoo. Harare nemasvingo zvakatosiyana. We separate entities but they are all council.
Vesangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuro haifaniri kusvika pakushayisisa mazano ekuwana zvikwanisiro zvebasa nekudaro inofanira kuita musangano nevagari kuti ipiwe pfungwa dzekukunda dambudziko iri.
Vanoratidza kuti vakundikana nekuita basa rekanzuro rekuita zvinoda vagari zvavatinobhadharira mari sevagari.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati dambudziko iri riri kuvashungurudza asi vari pakati pekukumbira hurumende kuti ipe makanzuro dhiziri kubva kukambani yenyika yenoxim kuti vasamire muzviteshi zvemafuta izvo zviri kunetsekawo.
Fuel iriwo basa guru rinoita kuti service delivery ifambe. Taachitongokumbira kugovernment kuti tidzokere kumasure zvataiita kare zvokuti government yaitipa fuel direct ichibva kunoxim. Zvisingazvizvaiva zvichitipa kuti tiwane fuel panguva yataifa inofanira kuti tiiwane. Iko zvino dambudziko ratava naro kuti tinondomirira pamafilling stations ende tine chipuwa riri limited. Saka service delivery inenge ichiaffectika. Saka tinongokumbirawo kuna kucentral government kunyanyanya kuministry yedu parent ministry kuti tigadzirisirewo nyaya yekuti malocal authorities atorere kunoxim fuel.
Vamaboke vatiwo magaraji ane mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengesa nechikero chemari yepamukoto uye kanzuro haibvumirwe nekutenga kumagaraji aya. Vaenderera mberi vachiti magaraji avanotenderwa nemutemo kutenga mafuta aya ave nemavhiki akawanda asina. Vatiwo vachaedza kusimudza nyaya iyi kugungano remakanzuro reurban councils of Zimbabwe kuti vaone kuti vangaite sei sezvo makanzuro ose asangana nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvematunhu munyika vaJulai Moyo vati vange vari mumusangano pavabatwa kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko iri riri kusangana nemaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.